Kaso laga Premier Soccer League yadzinga makepe-kepe muchibuku Super Cup mushure mekunge Green Machine aonekwa aine mhosva yekonzera mirizhonga yakaita kuti mutambo wavo neSabani Mine ugumire munzira kumaGlass Stadium musi wa8 gumi guru. Kunyange hazvo nyaya iyi yakatongwa musi wechipiri, gwaro rabva kumutauriri wePremier Soccer League Muzare Kudzaibare rinoti mutambo uyu wapiwa Shabani Mine nezvipo zva 3-0 uye zvema Green Machine aripiswa mari inoita iyo zviuru zviviri zvemadhora zvitevera mhirizhonga yakaitwa nevatsigiri vavo. Shabani Mine yave kusangana neHow Mine mumutambo wekutanga yemiviri iyo ichatambirwa munhandare yeBarber Field Stadium nesvondo, uchizoteverwa neuyo pakati peGlory City neHarare City. Premier Soccer League yaronga kuti mitambo iyi itambwe zuva rimwe chete munhandare imwe chete kuitira kukwezva chaunga, sezvo zvikwata zvasara mumakwikwi aya zvisina vateveri vakawanda. Mukuru wekumahofisi eHow Mine vaJohn Makoni havasi kutya Shabani Mine, vachiti ivo chikwata chekuti chavane ichi inzira yerwendo rwavo rwokuenda kunotora mukombe mukuru uyu.
Mukombe tiri kutora nekuti tabva kure. How Mine inorepresenta Metal and Gold brand, saka tinoda kuti iwe brand rikwazoita rakatumirira muAfrica How Mine yakamirira Metal and Group yese, uyezve Metal and Gold tine manhamba of mateams ari mudivision 1 nedivision 2. Tutarisira kuti kutamba kunoita How Mine ichikunda, amwe achange achionawo inspiration from matambiro aHow Mine.
Pazvikwata zvasara, Harare City ndiyo chete yakambotora mukombe uyu muna 2015 mushure mekunge yambopinda mufinary muna 2014 apo yakarohwa neFC Platinum nemapenarity. Mutauriri weHarare City vaHope Chizuzu vari kufara zvikuru nekusangana neGlory City nesvondo, sezvo vane ruzivo rwakadzama nezvechikwata ichi.
Kochi wedu Bilani Bisimuli akambokocha chikwata cheBlawe City, saka ane zvizhinji zvaanoziva nemasrengthi nemaweaknesses echikwata cheBlawe City. Tirikufara totozoona tati vamufinal.
Vachatora mukombe uyu vachapiwa mari inoita iyo zviuru makumi matanu nezvishanu zvemadhora, uyezve vachawana mukana wekumirira nyika muCAF Confederation Cup. Mune imwewo nyaya yatichangowana, chikwata cheCapes United chapinda mukuchema mushure mekushaya kwaFriday Phiri uyo akaitisa mbiri chikwata ichi achitamba nevatambi vakaita saJoe Shambo, Stanley Duduma, Sheki Tauro naStanford Stix Mutizwa. Phiri achaitira kuparire nyatwa Hospital nhasi masikati, asi urongwa hwekuradzikwa kwake hausati waziviswa. Mutungamiri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiangwa vanoti nhabvu muZimbabwe yarasikirwa zvikuru nekushayikwa kwaPhiri uyo akambotambira chikwata cheMawarriors pamwe nekurairidza Cape United. Totarisa English Premier League, zvikwata zvemuguta reManchester cheManchester City neManchester United zviri kutarisira kuenderera mberi nekurura kwazvo apo zviri kudzoka muEnglish Premiership zvichibva mukukunda makwikwi eUEFA Champions League. Man City iyo yakadambura Napoli yekuItaly 2-1 iri kutarisira kuwedzera Burnley pazvikwata zvayadambura mwaka uno, apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana muEtihad Stadium nemugovera. Man City haisati yamborohwa kubvira makunda veEnglish Premier League atanga, zvekuti vashoma vari kutarisira kuti Burnley ingamise chitima ichi kunyanya panguva ino apo vari kukanda zvibodzwa pamadiro. Pari zvino Man City iri pamusoro peMan U nemapoints maviri, asi zviri kuratidza kuti mapoints ayo vari pamusoro angangowedzereka sezvo Man U ine mutambo wakaoma zvikuru apo iri kushanya kuHuddersfield, uko kusiri nyore kutora mapoint ese matatu. Tottenham iyo iri pachina nochitatu uyeze yakanyorwa senhumba apo yakanoita mangange 1-1 ne Real Madrid ku San Diego Bernabeu. Iri pamusha asi mutambo wavo hausi nyore sezvo iri kusangana ne Liverpool iyo yakanozvambura Maribo 7-0 mumutambo weChampions League. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Chelsea versus Watford, West Ham versus Brighton, Swansea versus Leicester, Stoke versus Bournemouth, Newcastle versus Crystal Palace, Southampton versus West Brom, Everton versus Arsenal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.